mukuru anoona nezvesarudzo muvulawayo amaisembiso kupe vaudza studio 7 parunare kuti kubvira pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu kusvika nezuro vanhu zviuru makumi manomwe nezvitatu ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino avo vanopfuura zviuru mazana matatu nezvipfumbamwe dunhu rematevereland north rave nevanhu vanopfuura zviuru zana nezvitanhatu uye dunhu rematevereland south riine vanhu vanopfuura zviuru makumi masere nezvina matunhu maviri aya pamwe nebulawayo ndiwo ane vanhu vashoma vanyoresa kusvika pari zvino amai kupe vati uwandu uhwu huri pasi pevanhu zviuru zana vavange vachifungidzira kuti vangadai vanyoresa kusvika pari zvino asi vati vanotarisira kuti uwandu uhwu hunogona kukura kusvika pavanotarisira nekuda kwekuti vakatanga urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kusanganisira kuve nenzvimbo dzekunyoresa kunzvimbo dzine vanhu vakawanda pamwe nekudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vhiki iri kushandisawo mikana yemisangano kusanganisira yezvematongerwo enyika kupa vanhu dzidziso yakadaro sezvayakaita pamusangano wepresidential interface muvulawayo nemusi wemugovera pamusangano uyu mumwe mushandi wevhiki asina kudomwa nezita akaudza vanhu zvinhu zvinodiwa kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota
unogona kushandisa chero envelope yekufamba yawakamboreceiva pamba paunogara envelope iyo yainenge ine zita rako neadresi yako yakadzingwa kuposi iproof of residence unogona zvekuti aa inini zvese zvamataura izvi ndogona kuzvishaya kana kuti ndakatozvishaya tinokubvumira kuti huya kuzet kuri kuregistwa kuregistration point wouya wakatakura chipa chako kana kuti paspoti yako wochitoti vanhu vezet ndipei afidavit vachakupa afidavit iya unonyora zita rako neadress chete chete ndo zvinodiwa haidi kuti unyore chimwe chirungu kana chimwe chitonga kana chimwe chishona chakagozva handiti inongoda adress yako chete nezita rako wosaina
zvisinei kuti vezeki vanoti kuita izvi hakunetsi vanhu vakawanda munyika vari kuramba vachichema chema nerekuti vari kunzi varatidze magwaro anoratidza pavanogara ayo asina vanhu vakawanda mumwe mugari wemuvulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Humphrey audza studio 7 kuti asati anyoresa nekuda kwekuti ange asati awana nguva uye ange achinzwa nyaya yekuti kunyoresa kwacho kunonetsa
yanga iri combination yokuva busy plus futi told kuti izvo it's a big hustle for munhu asina residence nezita rake and I'm one of those people saka for me to actually go there and start wasting my time ipapo ndandisingatombogona but as it stands ahead uchizopava pakachinjwa the setup in terms of requirements eproof of residence saka nhasi chaiyo ndotofanirwa kutorana nemhuri yangu totoenda tonotsvaya kuti tiregister and see for ourselves kuti situation yacho yakamira sei
mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vanoti zviri pachena kuti mutemo wekuti vanoda kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara uri kuviringidza vakawanda vanoti vamiriri veparamende vanofanirwa kuona kuti vabatana mukuita kuti mutemo uyu ubviswe
dambudziko riri kunyanya uvepo semanzwi vatiri kuita mukufamba nekutaura nevanhu inyaya yeproof of residence iri kudiwa nezeki kuti munhu akwanise kunyoresa kuti avhote idambudziko ratakataura nezvaro kubva chirongwa sati chatanga asi vezeki vari kuramba vakamira ipapo vachiti inyaya yemitemo zviri paconstitution semanzwiro atinoita mitemo inochinjwa nevanhu kupfurukidza neparamende saka tiri kudaidzira mapato ese ari muparamende mamps ese ari muparamende kuti vatarisise nyaya iyi vaigadzirise vabvise requirement yeproof of residence nokuti ndiyo iri kukanganisa chirongwa chekunyoresa kuvhota
chirongwa chekunyoresa vanhu munyika chaive muchikamu chechipiri chezvikamu zvina zvechirongwa ichi chikamu chechipiri icho chakatanga musi wa29 gumiguru chinopetwa musi wa13 mbudzi bulawayo ine nzvimbo dzinopfuura mazana mana kuchange kuchinyoreswa vanhu kusvika panopera chikamu chechina chinove chekupedzisira chechirongwa ichi musi wa19 zvita ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava